Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15 Chikumi 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gweta remhuri yamo Blessing Ali vaJob Sikala vakasungwa nezuro. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachiri muusungwa zvichitevera kusungwa kwavo nezuro. Zimbabwe Council of Churches inobudisa gwaro rinoshora kubvutwa nekuurawa kwevanhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nezuro akazivisa nezvokusungwa kwegweta rinomirira mhuri yamo Blessing Ali vaJob Sikala. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakazivisa kuti vaSikala vakasungwa maererano nemhirizhonga yakaitika kunyatsime kuchitungwiza panguva yemunamato wokurangarira mo Blessing Ali uyo akapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Gwetara vaSikala vapaita moyo saurombe vaudza Studio 7 kuti vaSikala vakasungwa pamwe chete nevanomirira zengeza muparamende vaGodfrey Stole vachiti vanotarisira kuziviswa zviri pamutemo nhasi kuti mhosva dzavari kupomerwa vaviri ava ndedzei.
Hongu, we can confirm kuti vaSikala MP weku St. Mary's uye vaGodfrey Stole vakasungwa kudzimba dzavo nezuro manheru nemapurisa. Vari kupomerwa ivo mhosva dzavari kunzi the incitement of the public to commit acts of violence. Ndo mhosva dzavari kupomerwa.
Vanobvuma here mhosva idzi?
Parezva hasati tanyasa kuti tiwane mukana wekuti titaure navo semagweta avo, uye havasati vaitwa ivo formally charged kuti vataure ivo kuti vari kubvuma here, uye havasati vapiwa zvizere pamaererano nemhosva dzavari kupomerwa idzi. Mukati menyika ino kana uri kuchajwa kana kuti uri kupomerwa mhosva unofanira iwe kutauriwa zvizere. Hatinoti mafacts kunzi mhosva iyi wakaipara kupi uye zvokufamba sei. Saka ivo mukusungwa kwavo vangotaurirwa chete kunzi muri kusungwa nekuinsaita. Saka kuinsaita uku ndo kwatiri kuti kunofanira kuti kududzirwe kuti vachikwanisa kunge vachipa mhinduro kuti vanobvumere kana kuti havabvumi.
Mapurisa pane zvavakataura here pamusoro pezvakaitwa navaSikala kuti chii chavakaita kana kuti vanongonzi semunhu webato rinopikisa ndivo vakakonzera mhirizhonga yatinonzwa kuti yakaitika?
VaSikala hapana chavati vataurirwa pamaererano nemhosva. VaSikala vakangotorwa kumba kwavo vakanzi masungwa muri kuchajwa nemhosva yeincitement of public violence. Havana zvimwe zvavati vatsanangurwa nemapurisa. Saka tichakamirira kuti vaSikala vatsananguroyo kunzi incitement iyi yakakonzerwa upi uye zviri kuemaneta kubva kupi, nekuti ivo parizvino hapanawo chavari kuziva.
KuvaSitole
zvimwe chetezvo navaStole, vaStole vakatorwa kuumba kwavo vatorara, hapana chavari kuzivawo. Vangotaurwa kunzi tiri kukuchaja ineincitement, havasi kuziva kuti iri kubva kupi uye zviri kufamba sei.
Pamakavavona manheru vanga vakadini vese vari vaviri? Vanga utano hwakanaka havo?
Hongu, vanga vari muutano hwakanaka kunze kwavaSikala vanga vangokuwara paruoko pavaka chekwa ni fiends pavanga vari kutorwa ni mapurisa asi hasisazvo zvekuti vanhu vanga kanuka kuti vasikana vakakuwara zvinhu zvinonita just a bit of medical attention and it should be fine.
Chii chamuri kutarisira zuva ranhasi chitatu?
Zuva ranhasi tiri kutarisira kuti vange vachiitwa officially charged kusaina mawarning question statements nekuti vaendeswe pamberi pematare, asi mutemo wedu unoti mapurisa ano kwa anekodzero kuchengeta munhu kwe48 hours asati amisa pamberi pedare. Saka tiri kutarisira isusu kuti vaendeswe pamberi pedara sezvikakoneka. Vanongova wakuendeswa musi wechina, asi tarisira kwedu ndekwekuti vaendeswe pamberi pedare kusikati kwezuva ranhasi.
Pane zvimwe zvamungada kuti vateereri vedu vazive pamusoro penyaya iyi?
Pari zvino I think ndo zvatingangokwanisa kushaya nevateereri venyu nekuti ndizvo chete zvatiinazvo. Hatina imwe information yatatita nayo, takamirirawo kutoti tiwane information kuti tizozivisa vateereri zvakazara.
Avo vange vari gweta rinomirira vaJob Sikala navaGodfrey Stole vapaida Moyo Saurombe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gweta riri kumirira mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari mutauriri weCrisis in Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vamasaraure vachiri muusungwa zvichitevera kusungwa kwavo nezuro vachipomerwa mhosva yekuva nechekuita nekushaya kwavaRoy Issa vaive nhengo yeArtus muna 2016. Vacoltat vakaudza Studio 7 nezuro kuti vamasaraure vakange vasati vasainiswa gwaro remhosva yavari kupomerwa uye vangangomiswa pamberi pedare nhasi kana mangwana. Mapurisa anonzi akasunga vamasaraure nezuro mushure mekunge vaenda kukamba yeHarare Central Police Station kunozviratidza kumapurisa sezvinodiwa nemutemo pane imwe mhosva yavari kupomerwa yokupisa zvinhu pamwe nekuratidzira vasina mvumo yavari kupungwa vachibva kumba kwavo. Sachigaro vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti sesangano vanoona kusungwa kwavamasaraure sekungovashungurudza chete kwavari kuitwa nehurumende nekuda kwemabasa avari kuita ekurwira kodzero dzevashandi pamwe nevana veZimbabwe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamutasa kuti tinzwe zvizhinji.
Kunoripota panyaya dzekumashure dzavanofanira kunge vachiripota kumapurisa ndobva vasvika ndobva vatobatwa vachipomerwa mhosva yokunzi vakauraya mumwe wavo muna 2016. Asi mhosva iyi ivo vakagara vataura vachiti ndiri kutsvakirwa mhosva mwedzi wakapera, nokuti mhosva iyi yakaitwa ikatotongwa ikaitwa inquest zvikaonekwa kuti munhu akadonha ega kubva murumu yaanga ari mu7th floor paJameson zvikatopera kuna 2016. Saka nokuda kwebasa ravari kuita rekumirira varayiridzi nekumirira kodzero dzeruzhinji, hurumende yakatanga kutsvaka vanhu vainzi vanga varipo asi ivo vasina mhaka. Saka iko zvino havasati vapiwa zvakazara kuti vari kupomerwa mhosva dzipi, asi vangoudzwa chete nemapurisa kuti uri kutongerwa mhosva yokuti vakauraya munhu muna 2016. Saka tamirira kuti vakotati pavachaenda kumapurisa tonzwa kuti vanonzi vari kuenda mudare here kana kuti pane chimwe chiri kuitika.
Saka iye zvino varipi vamasaraura?
Iko zvino vari kumapurisa kuHarare Central ndokwetakunzwa vari, ndokwavabatirwa, ndokwetagumisira kunzwa kutari.
Saka imiwo sesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition mune matanho amuri kutorawo here ekuti nyaya iyi ijekeswe?
Isu tiri kunyunyuta zvakanyanya nekuti chinhu zvetaiziya kuti vari kutsvaka vanhu vese vanotungamirira kuCrisis in Zimbabwe Coalition vagara vataura kuti vari kutsvaga vamasaraure, vari kutsvaka vamutasa, vari kutsvaka vavhavha, vari kutsvaka vatungamiri vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition. Sematsvagiro avari kuita vatungamiri vemasangano ese anomirira varombo. Saka tiri kunyunyuta zvakanyanya. Pari zvino tamirira kuti tipiwe rakazara nemagweta vakupota tovachatipa rakazara vari kunyatsa kunzi mhosva yavo ndei zviri kufamba sei vachaenda sei kumatare uyezve kuti nyaya izvi yakanga yamboitwa ikapera chii chanzi chisumudzwe saka tiri kukozivisa ruzhinji kuti ngatibatanei tiite ruzha nemuonera pamwe kuti timire pamwe chete tichiti vamasarauri havana mhosva ngavabudiswe muusungwa ngavasiyiwe kodzero dzavo dziremekedzwe kubudikidza nematrade union maachechi mastudents movements nemacsozo vari kuti ngatibatanei tirwire kodzero dzavamasarauri
avo vange vari sachigaro vesangano recrisis in zimbabwe coalition vapeter mutasa vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 sangano remubatanidzwa wemakereke rezimbabwe council of churches rakabudisa gwaro rinokurudzira vanhu muzimbabwe kuti vakudze nekuchengetedza upenyu hwezvizvarwa zvezimbabwe mugwaro iri zimbabwe council of churches inorangaridza vanhu pamusoro pekukosha kweupenyu richiti ruvengo rwava kuonekwa munyika hunotyisa uye hunofanirwa kupedzwa munyori mukuru wezimbabwe council of churches reverend dr kenneth mutata vaudza studio 7 kuti gwaro iri iro rinonzi reclaiming the sanctity of life zimbabwe council of churches pastoral statement on the murder of Mo Blessing Ali rinotaura pamusoro pekuurawa kwevanhu vazhinji vachiti nyaya iyi yamutswa nekuurawa zvinorwadza zvikuru kwamuzvare Mo Blessing Ali tabata reverend mutata kuti vatiudze zvizhinji
Zimbabwe Council of Churches yaparura tsamba ine chokuita nenyaya yekufa kwevanhu vakawanda yamutswa nekuurawa zvinogwadza zvikuru kwakaitwa Mo Blessing Ali pamazuva aya apfuura Zimbabwe Council of Churches mubatanidzo wamakereke iri kuti iyo nyika yapinda chigwere chakaipa chekuti upenyu hwemwana wezimbabwe hwaakureruswa zvakanyanyisa zvekuti ropa remwana wezimbabwe riri kudeuka sechinhu chisina maturo saka iri kuti iyo zvakakosha zvikuru kuti timutse mweya wevana vezimbabwe kuti ropa remwana wezimbabwe risaramba richiitwa chinhu chisina maturo izvi zvakakosha kudarika dzimwe nyaya dzose dzatingamanya nadzo dzingava nyaya dzematongerwo enyika dzingava nyaya dzine chokuita neekonomi chakakosha zvikuru tisati taenda kuzvinhu zvose izvozvo ndechekuti titarisane nechiremera kuti mwana wezimbabwe paanofamba anofanira kuti aonekwe sechinhu chakavandudzwa sechinhu chakakosha chekuti anofanira kuti adzivirigwe pane chinhu chose chingakuvadza nyama yake mweya wake kana kuti chingauraya upenyu hwake saka iyi ndiyo singwisingwi iri kubuda mutsamba yanyogwa neutungamiri wezimbabwe council of churches wande
zvino reverend sekuona kwatinoita kuti mafiro amo Blessing Ali haasiwo okutanga ataona tinoziva kuti kune vanhu vakatsakatika vasati vawanikwa nazvino tinoziva kuti kune vanhu vakaurawa asi tichingovawo runyere kupe kuti ndezvematongerwo enyika chimwe chingaitwa chii kuti nyaya iyi imiswe nyaya iyi isaramba ichiitika munyika sezvo tichingoona kuti kana paitika nyaya yakadai panoita mutauro mukuru asi zvongozoitika zvakare mangwana imimi seZimbabwe Council of Churches pane zvimwewo zvamunazvo here mupfungwa zvokubatsira kuti nyaya iyi chokwadi ichipera zvachose isaramba ichiitika
nyaya yatakatarisana nayo vahwande ndeyekuti tirambe kuisa upenyu hwevana vezimbabwe muzvikamu kuti kana toita zvekuchechi hauko ndoko totaura pamusoro penyaya yekukosha kweupenyu hwemwana wezimbabwe kana toita zvebhizinesi hai ngatitaurei hedu zvokukosha kweupenyu hwemwana wezimbabwe but kana taenda kupolitics haupenyu hwemwana wezimbabwe hunogona kungoitwa chinhu chisina maturo ndo nyaya yatinofanira kuti tirambe tisatenderana nayo tirambirane navanhu vanorerusa upenyu hwavanhu nenyaya yekuda kwepolitics we need to reject this compartmentalization yomwana yeupenyu hwemwana wezimbabwe Titi upenyu hwemwana weZimbabwe huchadefendewa pose pose nemunhu wose wose. Zvazvinoreva ndezvekuti hunofanira kuti hudefendewe neinstitutions dzakapuwa basa irori dzemapurisa, dzemakorts nevamwe vakadaro. Asiwo zvinotsvaka kuti munhu nomunhu weZimbabwe ati ini ndichamiririra kudzivirira mwana wevhu, ndichadzivirira mwana weZimbabwe kuti pasava nechinokuvadza mumiri wake, mweya wake, kana kuti chinomuparadza. Poga poga pandinenge ndapiwa instruction yokuti ndinofanira kuuraya munhu, ndinofanira kukuvadza munhu, ndinofanira kuti ini kana ari mwana weZimbabwe handigoni kumukuvadza, handigoni kuteura ropa remwana weZimbabwe. Tofanira kusvika papoint yokuti mwana weZimbabwe akafanana nechinhu chakakoshesesa zvikuru. Iyoyo claim inofanira kuitiwa tisati tatanga kutaura pamusoro penyaya yekuti saka isu tichaitei vemachechi. This is a call to the nation. Inyaya yekuti nyika yose yotsvaka kuti tidzokere pakurecognize dignity nesanctity yeupenyu hwemwana wese weZimbabwe. Tozotaura hedu kuti isu vemakereke tichaitei kana nyika yose yatenderana kuti upenyu hwemwana weZimbabwe is our priority. Vawande.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare ne Studio 7. Hurumende inoti iri kuparura chirongwa chekusimudzira varimi vadiki nechinangwa chekuti vagone kutengesa zvirimwa zvavo kunze kwenyika. Munyori webazi rezvekurima Dr. John Basera vakati mukuvandudza bazi iri, hurumende iri kutarisira kushandisa mari inosvika bhiriyoni remadhora ekuAmerica. Reserve Bank of Zimbabwe rakatiwo miriwo nemichero, horticulture, ndizvo zvimwe zvezvinhu zvave pamusoro mukuunza mari yekunze munyika. Mukuru wezvirongwa zvevarimi vechidiki mubazi rezvekurima vaNicholas Kanjengo vaudza Evans Zininga weStudio 7 kuti kune zvirongwa zvakawanda zviri kuparurwa nehurumende.
Dzekurima muZimbabwe ndosunga musana, ndohwaro hweraramo, ndoatingati muchirungu pillars of the economy. Kunyanya tikanangana nenyaya dzehorticulture, iye atingati kurimwa kwemiriwo, michero, loni, maruva nezvimwe zvakadaro. Tichaona kuti 16-20% yeGDP yeZimbabwe inobva mukurima kana kuti kuagriculture. Zvakare 40% kana zvikamu makumi mana pamuzana tiri mubandiko rezvekurima. Tiri kuona kuti maexports edu 40% yemaexports ari kubva kuagriculture. Asi tine zvibika mupini zvinosangana nevarimi pakuedza kuexport. Chekutanga, maagricultural produce kunyanya horticulture ndo aya tikati muchirungu maperishable commodities, zvinhu zvinokasika kushata. Saka nyaya dzemawarehousing, nyaya dzemagetsi ndo mamwe ematambudziko anosangana nevarimi.
Hurumende iri kuitawo zvipi mukubatsira varimi vanoda kutengesa kunza?
Hurumende kuburikidza nehwaro rwekusimudzira kana kuti kusimbaradza nyaya dzehorticulture ine hurongwa kana kuti pane basa riri kutoitwa pari zvino rokuti vechidiki vanotarisirwa kuisa mamichero. Zvakare mabindu ari kuparurwa nyika yose. Takaona mutungamiri wenyika nguva shoma yapfuura vachiparura yatingati plant kwamutoko yemadomasi. Takaona zvakare vachiparura imwe plant kunotonuko. Tikaona zvakare vachiparura chirongwa chehorticulture kumadhibrand south kugwanda. So zvinoreva izvo kuti hurumende iri kufamba negwara kana nedanho repamusoro kusimudzira varimi vari muchikamu chehorticulture.
Avo vange vari mukuru wezvirongwa zvevarimi vechidiki mubazi rezvekurima vaNicholas Kanjengo vari parunare kuVictoria Falls. Evans abatawo mukuru wesangano re4H Foundation Zimbabwe vaJohn Muchenje kuti tinzwevo maonero avo.
Panyaya dzeexport market handiti challenges nemafarmers so far inyaya dzeaccess to the market. the processes, I think, through one of them trade, and also in terms of matching the quality that is required on the European market or any market which is an export. I think Donange is one of the challenges that farmers are facing with Bulitsema crops out. But we've required a number of farmers are Bulitsema crops. Like, for example, peas, Rona Gweru. We've had farmers are Rwanda, Arquita, Zegurima, Vashibulisa, Vachendis, Marquita, Ma fruits, Vana, Ma avocados, Arubuda. And then we've had other also companies that are also approaching. The quality in no measure the European market standard or any export market where Panda Huna is my crops are no paninaya. But it caramba some farmers they don't know who is a nekuti, the kuba batsira in terms of also nyazima inputs actually.
Zvamuri kuitawo imi semasangano akazvimiririra nehurumende ndezvipi kubatsira varimi vadiki ivava.
Muzimbabwe riri kushaiwa value every day. So and then my price, my inputs akapegwa nema US. But I'm telling you, fertilizer, $65, $68 to $70, $75. And then the RTGS is losing value every day. I think the rate of Mazano bank is over $250. But the black market is quite a lot of money. So, my farmers, I can take some bills out, the bank rate. I was going to say, I'm going to marry. You're going to have to take a bank to maintain your money. Small scale farmers, I want to marry. You're going to have to deal with the climate change. You're going to get it. Vura yedu ave maeratic rains achaina every day. So farmer kuti aite business ri successful anofanira kuwane vura papite nai.
Mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje vachitaura vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Mbotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Munyusday zvikoro zveboarding zvinoda kuwedzera mari yevadzidzi nezvikamuzana kubvamuzana kana kuti 100%. Zvichiti zvave kutadza kupa vadzidzi chikafu chakakwana sezvo zvinhu zvava kudhura uku uremu hwedhora remunyika huchiramba huchidzika. Munyuzwe makare, vanhu vari kutya kuti Zimbabwe ichapererwa nechibage, asi hurumende ichiti Zimbabwe ine chibage chakakwana uye ichiti Grain Marketing Board ndiyo yoga ine mvumo yokutenga nekutengesa chibage munyika. Kroniko rinoti kanzuru yeguta reBulawayo yakazivisa vagari veguta iri kuti mitero ichange ichibhadharwa yakaenzaniswa neuremu hwedhora reAmerica panguva yokubhadhara mutero. Zvino yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ulo indetwa Langtoni ndipano pake town apa. Yayayo musikana wawanikwa akafa uyu mobilizing early. Vanhu vakamufamba vanozikanwa vanofana kuripa sevanhu vakaponda kuna uitare nokuti nyika inobvumidza kuziga famba munangagwa vanhu vake tava kuvaona. Vanofanira kuonekwa zvokuita nokuti hatingararami mararamiro akadaro.
Studio 7 makadii, ndinokukwazisai mose ndine kuchema kukuru kwazvo pamusoro pezvatiri kuitirwa nehurumende yedu iri kutipedza vana takarivara vana veZimbabwe tasurukirwa pamusoro pasisi blessing. Sisi more blessing vandirwadza vandirwadza zveshuwa. Handizivi kuti pasi rose hari usikuonawo here. Retiyamure vana veZimbabwe kutadza kuwirirana nevari kutonga rufu. Dani vana veZimbabwe takwanisa kubatana, tiriratidze kuti hatina kufara vana veZimbabwe nezviri kuitiwa izvi. because hapana chichangopera zvakadaro kuti hapana anonzi asungwa pamusoro pasisimo blessing. Zvinoreva kuti izvi zvine vakuru vedu mukati vedu wede matibatsira Studio 7 takwanisa kuziva kuti tingafamba nenzira ipi kana tichistrike pasi rose tistrike hurumende ibvei.
Makadi henyu pa Studio 7, makadi henyu apo, makadi henyu. Nyika yedu yao zvakaoma nezvablessing ndoda mbofunzawo mutungamiriri wenyika anonzi Vamunangagwa. Vamunangagwa, imi mune vanhu venyu ndozvamunotaura kuti vanhu venyu vanokufarirai. Kosei vanhu venyu vachizouraya vanhu vasina vanhu? Ani ndozvamunotaura kuti nyika yese vana veZimbabwe vanokudai? Ko tikangokambena pasina kuurayana mungaurayo mobressing zvakadaro? So shuwa because munhu akaurayiwa nemunhu wenyu ndimi munenge matoita. Ndimi, please support. Ndo hondo yacho here yamatotanga? Musadaro veduwe, musadaro veduwe. Zvinhu zvangu masilindiri paNamibia.
Ukaona kangoma koririsa koda kutsemuka ndochekutanga. Ukaona kangoma koririsa kada kutsemuka zvaitwa nachisango izvi newamutuma kutaura kuti pane zvauda, pane kutonga kwamwari kwavepo mukati medu isu vana venyika yeZimbabwe. Pane kutonga kwamwari kwavepo, kangoma kana koririsa kada kutsemuka. Chisango nedhipatimendi yake nematsagi zake anofamba nawo. 2023 hoko yoyi mobressing hafunge bereba, hafunge imbwa. 2023 mese munhu wese mujeri, munhu wese mujeri 2023, munhu wese mutokisi, munhu wese wese tiri kunyora, munhu 2023 wese mujitokisi, munhu wese muchatama nyika yeZimbabwe. Munhu kutaura nachisango newamwe wako hoko ndii ndiri kufunza Big Joe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kubva zvatanga hondo pakati peRussia neUkraine, vapoteri veUkraine vanoita mamiriyoni mashanu vakatizira muupoteri kune dzimwe nyika dzemuEurope. Muvapoteri ava mune vanoita mutambo weballet vanopfuura makumi matatu nevashanu vave kugara muguta reParis vachiita mitambo yavo. Mukuru wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vazivisa nezvekuumbwa kwekomiti inoita hurukuro dzekuunza rugare pakati pehurumende yavarwi veTigray zvichitevera kurwisana kwemwedzi gumi nemisere. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira dzimwe nyika dzekuMiddle East mwedzi unouya vachimirawo muIsrael, West Bank nemuSaudi Arabia. Kachave kokutanga apo mutungamiri weAmerica achibva muIsrael nendege achienda kunyika yechiArab isingatambiri nyika yeIsrael. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gweta remhuri yamoblessing Ali vajobsikala vakasungwa nezuro. mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masarore vachiri musungwa zvichitevera kusungwa kwavo nezuro. Zimbabwe Council of Churches inobudisa gwaro rinoshora kubvutwa nekurava kwevanhu munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana apo tichikunzira zvedzimwe nhau. Ini ndini